Mangwanani akanaka vatereri, nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vheki yaifanira kunge yakanyatsoita mafigure zvayo, yakanyatsoita macalculations zvayo zvakanaka isati yabudisa yainoti indo result yabuda.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vanoti zviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission zvokuramba ichivandudza zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika hazvipe chimiro chakanaka.
Ndozvakaita kuti sangano resadzaki rikundikane kukorokotesa vamudangazwa kuti vahwina pamusangano wakaitwa kuNamibia.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti SADC inofanira kurega kumhanyira kurumbidza sarudzo zvinhu zvese zvisati zvajekeswa.
Well, I don't think you needed a commission to actually see the soldiers quite clearly shooting people running away, innocent people with no arms. We have seen commissions before that Mnangagwa has set up.
Nengo yeparamende kuBritain inoti zvingave nani kuti dare reConstitutional Court reZimbabwe ritonge kuti sarudzo dzemutungamiriri wenyika dzidzokororwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanoti zviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission zvokuramba ichivandudza zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika hazvipe chimiro chakanaka uye chivimbo nesangano iri. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vapa zvakabuda musarudzo idzi zvakasiyana kanosvika katatu. MDC Alliance yakakwidza zeku kudare ichiti yakabirira sarudzo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakunde. Nhasi ZANU PF iri kuendesa mamwe mapepa kudare reConstitutional Court iro richatanga kuzeya nyaya iyi nemusi wechitatu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Izvozvo hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kuorganization yakaita seZEC. ZEC yaifanira kunge yakanyatsoita mafigures ayo, yakanyatsoita macalculations ayo zvakanaka isati yabudisa yainoti iyi ndo result yabuda. Zvino kana pakuchinzi nhasi vamunangagwa vakaona 50.8 zvochichinjwa zvonzi 50.059 rozambic. Saka kana zvichidaro izvozvo zvinoratidza kuti havana kutora nguva yavo kuti vanyatsoongorora zvabuda musarudzo votipa atingati mavhoti chaivo akabuda musarudzo. Zvino kana vasvika pa 50.59 iri kutaurwa iyoyo, zvikada vanogona kupedzisira vatodzoka kusvika less than 50%. Hatizive mafigure avo takamira sei, hatizive kuti chiseiko zvakasiyana kudaro zvikutaurwa neZEC izvozvo. Hazvipe confidence yekuti basa rakaitwa nemazvo.
Tichitarisawo nyaya iri kuunzwa kudare neMDC Alliance nemusi wechitatu iri kutanga kuzeiwa nedare reConstitutional Court, zvii zvamuri kutarisirawo?
Chatinongotarisira ndechokuti dare ritonge zvakajeka, ripe ringati mutongo unoratidza kuti harina divi rarakarerekera. Justice isevwe ndozvatinongotarisira kuti zviitike. Tiri kunzwa kufara kuti zviri kunzi izvo zvinenge zvichibroadcastwa live, kureva kuti zvinogona kunge zvichibudawo pamaterevhizheni nepamaradio emuno muZimbabwe nekunze kwenyika. Zvinotipawo confidence yekuti sezvo nyika yese pasi pano inenge yakatarisa mukoti imomo zviri kuitika mukoti imo zviri live. Zvikada vatongi vedzimhosva vanenge vachitarisa nyaya iyoyo vachatarisa nyaya iyoyo zvakanaka zvatoti zviri objective, uyezve mukupedzisira tiri kuexpectawo kuti munobuda judgment iri just, iri fair, iri reasonable mumasecondsinzi iwawo.
Saka imi sezesin muri kutarisira kubudisa gwaro renyu rekupedzisira riini, kana kuti ratingati final document?
Final document yedu mungatozoiwana maybe kupera kwaseptemba. Taongororawo zvese zvaitika zvisanganisirawo zvakare zviri kubuda mumakoti mune mapato ari kupikisana uyezve tichitarisawo zvakare zvakazoitika musi wa1 August nezviri kuramba zvichiitika zvatiri kunzwa zviri kuitika munharaunda dzakasiyana-siyana. Saka zvese izvozvo zvapera ndokwatinogona kuti tipe ripoti yedu. Ndikunzwawo vamwe maobservers ekune dzimwe nyika vachitaura vachitiwo vachange vachibudisawo magwara avo ekupedzisira nana October uko. Saka ndodaira kuti September October ikoko ndokwatinogona kunge tichibudisawo gwara redu rokupedzisa, rinotaridza kuti tiri kutinyi maererano neelection yakaitwai, yakanga iri free here, yanga iri fair here.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, kana kuti zesni, vaAndrew Makoni, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichitevera kusvitswa kwegakava pakati pebato reZANU-PF rinotungamirwa navaEmerson Mnangagwa neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa kumatare edzimhosva, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga, vanoti sangano reSADC rakakurumidzisa kurumbidza sarudzo yakaitwa muZimbabwe, asi zvino nyaya iyi yave kumatare uye Zimbabwe Electoral Commission yave kuratidza kutadza basa kwayo. VaMavhinga vanoti vanhu vese vanofanirwa kumbomira kutaura nezvenyaya iyi kusvika dare reConstitutional Court rapedza basa raro. Tabata VaMavhinga kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Kunyaya yeZimbabwe hakuna hako chikuru chakabuda kunze kwekuti vanhu vakatongomirira zvichabuda kumatare makuru emuZimbabwe. Musangano weSADC hauna kuzeya zvizere nyaya yeZimbabwe nekuti vakangotaura kuti varoda kumirira kuti matare edzimhosva atambe nyaya zvakanaka vanhu vagozvitambira zvinenge zvabuda kumatare edzimhosva.
Ko, handiti SADC yakanga yambototaura kuti sarudzo yakaitwa zvakanaka?
Vakanga vakurumidza, vakanga vanyanyisa kumhanya kutaura vasati vaona kuti pakazoita matambudziko ekunonoka kwemaresults apresident, uyezve kuti mukuru wevanopikisa vachamisa vakazokwidza nyaya yekumatare vachiti aiwa vanoona sekuti vakabirirwa pakuverengwa kwemavotes. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti sangano reSADC rikundikane kukorokotedza vaMnangagwa kuti vahwina pamusangano wakaitwa uyu kuNamibia. Vakakorokotedzwa chete mutungamiri wekuAngola vaLorenzo ndo vakanzi aiwa tino kukorokotedzai, asi kuZimbabwe vakati takamirira kunzwa kuti matare achati kudii, tisati tataura mashoko ekukorokotedza.
Munofungei nezvakaitwa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti huwandu hwevanhu vakavhotera vaMnangagwa hwavakataura hushoma pane zvavakange vataura pekutanga?
Zviri kuitwa nesangano reZEC anenge mahumbwe hazvina kunaka, nekuti pamutemo chaipo manhamba avakataura ndo anofanira kunge ariwo pamutemo, avagoone kuti vavachinje zvisina kupindirwa nedare rezimhosva. Saka zvava kutaurwa neZEC zvokuti vakakanganisa kutosimbisa nyaya yavachamisa kutaura kuti dare rinofanira kutitora kuti pane nyaya chaiyo chaiyo, nekuti hazvichazivikanwi kuti kuresva kwavo kunoperera papi. Iko zvino chatinongoziva tichetiche kuti vatungamiri veZEC vari kubvuma kuti vakabika bhodza imbwezhu yavakabika. Saka zvavakuda kuti zvichipindirwa nedare guru rezimhosva rione rive vese uye zvidambudziko ravari kuita vatungamiri vezekinjere kuti kana zvikaonekwa kuti zvechokwadi vakakanganisa zvavakureva kuti havakodzeri kuti vange vachitungamirira nyaya dzesarudzo muzimbabwe chero sarudzo dzekundari chaidzo vanenge vasingafani kusvikapo
zvaitwa nezeki izvi zvinogona kushandiswawo here futi mudare reconstitutional court vakana vava kutarisa nyaya iyi
hongu kwazvo kwazvo zvinofanira kuti zvishandiswe nekutika iyo zeki iri kutaura iri kubvuma kuresva kwayo saka nyaya yese iri pakuti pane pakukanganiswa kwakaitwa pakuverwa kumavhoti kureva kuti humwe umbowo huri kutobva kuzeki yacho yomene ichibvuma kuti aiwa takakanganisa asi zvinhu zvinonyadzisa kana tingazvitarisiri kuti basa guru rakaita sesarudzo harifaniri kubatwa zviyeke nyeke rinofanira kubatwa chaizvo nemazvo vanhu vachikwerejera tainzwa mutungamiri wezeki muzvare pisina chikumba vachitaura nguva nenguva kuti aiwa tiri kunonoka nekuti tinoda kuti tisaita mamistakes iko zvino vochitaura kuti rakakanganisa zvinofamba sei kunongova kukanganisa here kana kuti waivavhoni kuzviitisa vaine pavakananga
imwe memba yeparamende kubritain inoti zviri nani kuti sarudzo yomutungamiri wenyika idzokororwe munofunga kuti zvingava zvakanaka here izvi
pari zvino hatidi kumhanya mberi regai timirire zvichabuda mudare guru reconstitutional court richagara pasi musi wechitatu regai tirape mukana wavo tochizoona kuti vari kuti kudiiwo nemakakatanwa aripo uyezvewo nechikumbiro chavachamisa chekuti pagadziriswe pekuti vakamirirwa pakuverwa kumagoo pari zvino chinokosha ndechekuti vanhu vamirire zvinobva kudare guru redzimhosva muzimbabwe reconstitutional court iko zvino hapana angagona kuti abate nyaya iyi nekuti inyaya iri kumatare asi tikazwa zvinobuda mumatare tochiziva kuti tingataura sei nevesadhaki kana nevamwe kuti vangapinda nepapi iko zvino pari zvino chaizvo chaizvo vanhu ngavarebe hava vakamira vanzwe kuti dare rinoti kudii
nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare muJohannesburg South Africa neStudio 7 nhengo yedare reparamende kuBritain reLabour Party vachimirira Vauxhall muLondon amai Kate Howe vanoti vakatarisira kuti dare reconstitutional court remuZimbabwe ritonge nyaya yesarudzo iyi risina divi rarinorerekera. Marvelous Muhlanganya huye anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parunare neStudio 7 nhasi, amai Howe vati shuwiro yavo ndeyekuti vatongi vaite basa nemazvo uye sarudzo dzidzokororwe kana dzisina kufambiswa zvakanaka.
Well, it would be very interesting to see if the courts and the judges rule fairly without any pressure coming from the government. You know, elections are not lost and fraudulently handled leading up to the election. It's what happens when the polls close. And I think there definitely were clearly irregularities. And even already the Zimbabwe Electoral Commission seems to have recognized that they made mistakes. So I think the international community will be very, very surprised if, in view of everything that's happened and some of the things that our electoral observers, both from the EU and the Commonwealth, have said, if at the very least they don't come out and say that there has to be a rerun of the presidential election. And I think that would satisfy everyone and give the people of Zimbabwe the opportunity to have a really open, genuinely free and fair presidential election between Mnangagwa and Chamisa.
Amai Howe ndivo sachigaro webazi reCross Party Zimbabwe Parliamentary Group muparamende yeBritain uye vakashanya munyika pasi peCommonwealth Parliamentary Association kuzoongorora sarudzo dzemunyika. Vanoti kunyangwe hazvo munyika mainge musina mhirizhonga, vanopikisa vaisawana mukana wekuzvishambadzawo pane venyuro dzehurumende.
Access to the state media, it was very clear that there was no access really to the opposition from to the state radio in particular, and then the whole way that the ruling party had huge more resources. So we said that it was definitely going to be a less violent election than in previous times, but that if it was said to be freer and fairer, it was starting off from a very, very low base. And then, of course, since the election, we've seen what happened in the immediate aftermath and the appalling shooting down of innocent people on the streets of Harare, which I think really put back the whole idea that Zimbabwe had entered a new era.
Asi vanoti vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga yakazoitika mushure mesarudzo uye havana vimbo yekuti pane zvakati tsvikiti zvichabuda pavimbiso yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vachahumba komiti inoferefeta kupfuurwa kunonzi kwakaitwa vamwe vanhu nemauto muguta reHarare.
Well, I don't think you needed a commission to actually see soldiers quite clearly shooting people running away, innocent people with no arms. We have seen commissions before that Mnangagwa has set up before he was president. We saw the commission that was set up into the terrible atrocities in Matabele land. It never actually got published. You know, I would have thought that Mnangagwa must know, and particularly his vice president, who is, of course, and was the head of the army, Chiwenga, they must know what happened. And I think the idea of saying they're going to set up a commission is just a way to try and make people perhaps in other countries who maybe don't know or haven't followed the history of Zimbabwe think, oh my goodness, he's obviously very keen to find out what happened. I don't think it takes very long to find out what happened that day, to condemn it utterly, and to find out who actually gave the orders to the army. The army would not have gone out and reacted like that without being given orders to do so.
Amai Howi vaenderera mberi vachiti pari zvino zvinoratidza kunge vechiuto ndivo vari kutonga nekuti vaMnangagwa semutungamiri wenyika vangadai vari kuziva kuti ndiani akauraya vanhu vakapfuurwa mushure mesarudzo pakaitika mhirizhonga munyika. Amai Howi vanoti havabvumirane neukama hunonzi huripo pakati pemumiriri weBritain muZimbabwe amai Catriona Lange nehurumende yavaMnangagwa uye vari kutarisira kuti mumiriri mutsva achashandura zvinhu. Vaenderera mberi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika zvinofanirwa kuramba zvakasimbiswa kusvika nyika yaratidza kuti yave neutongi hwejechetere.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions, because actually we needed to have caution and skepticism, and whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why I think any re-engagement with the current government has to be very, very careful, and certainly to automatically lift all the sanctions and treat Zimbabwe, you know, as a normal, democratic, open country at this stage would be premature.
Zimbabwe iri kugununʼuna kuti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa sezvo iri shamu kuvarombo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye. Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. 0800 465 0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvichitevera danho rakatorwa nenyika iyi rekuti mabasa ose atanga apiwa kuzvizvarwa zvemuBotswana. Izvi zvasiya vekunze vakawanda vasina mabasa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yeBotswana yakadzika mutemo uyu gore rakapera senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vasingashande muBotswana. Apo vaimbogurukota rinoona nezvemukati menyika nemabasa vaEdwin Batsu vakasunga mabhaudhi maererano nevashandi vanobva kune dzimwe nyika. Vari kushanda nekugara muBotswana zviri pamutemo havasi kupiwa magwaro matsva panopera mvumo yekushanda muBotswana kuitira kuti zvizvarwa zvemuBotswana zvitore mabasa anga achiitwa nevekunze. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vataurai hamandishe havana mvumo yekugara muBotswana asi vanorarama nekugadzira magetsi mudhorobha reFrancis Town muBotswana.
Zvakaoma muno kuti tinge tichishanda tiri muno because hatina matsamba edu ekuti tishande munomu sezvo tisiri vagaro muno muBotswana. Inoda kuti vanhu vavo vashande muno because ndo varidzi venzvimbo ino isi hatisi varidzi venzvimbo ino.
VaThomas Masuka vane makore makumi mashanu uye vanoita zvekusona. VaMasuka vanoti vanopota vachipiwa mabasa ekuita apo neapo kuitira kuti vakwanise kurarama. VaMasuka vanoti zvichitevera mutemo vakadzikwa gore rakapera zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka.
Ini ndini Thomas Masuka, ndino survivor nemapiece job. Kana munhu ini ndakaita zveizvo kusona, I am a designer but handina mapepa. But so no survivor nokuti kana munhu ukati uya undikatire ndomukatire design yaari kuda wondipe mari, ndiyo mari inondipe kurarama mukati mumba mandinogara nokubhadhara. So ndino survivor saizvozvo ora along. Kuchake basa kunetsi according nebasa redotinator but chinonetsa cheti ipermit kuti uiwane. Vanongoti chero ukaiwana ka vanokurijekita, so ukaiwana vanokurijekita. So kuti akutosevha pane imapisi jobiwana.
Mumwe mugari vaBlessing Gurungo vanoti vakashanyira maofisa anoona nekupa vanhu magwaro ekugara nekushanda muBotswana vakadzingwa sembwa.
Right, Botswana inonetsa kuita mari in the sense kuti they are actually trying to empower their local people. Haukwanisi kutenda, haukwanisi kuita anything, nenyaya kuti vari kuempowerwo their fellow countrymen. Isusu tiri kuhopa kuti patinodzokera kumusha tichange tichikwanisa kuempowerwo as youth and try kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu zvatokwanisa in a better environment iri conducive.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaMadana Gutsa vanoti vakaudzwa kuti vari kupiwa mvumo yekupedzisira gore rakapera. Mvumo yavakapiwa inopera gore rinouya. Asi vaGutsa vanoti havasi kufara nekusapiwa mabasa nehurumende yeBotswana nemhaka yekuti havasi chizvarwa chenyika iyi.
Ndiri fire technician ndakaregister company muBotswana but kuti mapemits abude akandinetsa kusvikira vazungu. Ndakumbira kuti vandipe 3 years kuti nda employer vanhu ndandaita sei asina nhasi kuti unyatsoona kuti zvinhu zvikuita sei. Dai government yeBotswana ekuona kuti rerutsiro pamapemits kuti gona kuawana sezvo tinga tichi employer wo futi vatsvana maona. Saka dai vatigona kuti rerutsira.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabasa nevashandi uye vachidzidzisa paBotswana Open University vaNkululeko Ndlovu vanoti Botswana inogona kuzvisikira moto muziso neurongwa hwayo sezvo upfumi hwenyika iyi huchiri kusimukira uye huchida nyanzvi dzinogona kunge dzisingawanikwe munyika iyi.
Idea ya localization yokupromota malocals more than any other, but at the same time we want to create a disadvantage in terms of promoting foreign direct investment. All developing nations world over, they actually depend on foreign skills. Even if at a certain time we have our own homegrown skills, but we still need foreign skills to be considered a developing nation. I don't think we balance so at least certain trade lines as regular foreigners.
Vanhovu vanokurudzira hurumende yeBotswana kuti iremekedze vashandi vanobva kune dzimwe nyika sezvo vachibatsira zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Makatarira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa mumafashanu emvura mudunhu reKerala kuChamembe kweIndia vapfuura mazana matatu nemakumi mashanu, asi vanobatsira vanhu vanoti vachiri kutsvaka vanhu vangangodaro vararama mumafashanu aya. Vanhu vanopfuura mazana masere vakatiza misha yavo uye vave kugara mumisasa mudunhu iri, izvo zvinoita kuti pave nokutya kuti zvirwere zvemumvura zvingangotanga kutapuriranwa. Vari kubatsira vanotya kuti pachawanikwa vamwe vazhinji vakafa sezvo vave kukwanisa kusvika mumisha yakanga yambofushirwa nemafashanu aya. Vanoona mamiriro ezvekunze vanoti mvura icharamba ichinaya kwemazuva mashomanana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vanoti zviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission zvekuramba ichivandudza zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika hazvipe chimiro chakanaka. Nhengo yeparamende kuBritain inoti zvingave nani kuti dare reConstitutional Court reZimbabwe ritonge kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzidzokororwe. Imwe nyanzvi mune zvamatongero enyika inoti SADC inofanira kurega kumhanyira kurumbidza sarudzo zvinhu zvese zvisati zvajekeswa. Sangano reZimbabwe Achievers Awards America rinoti richadoma zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita mabasa ane budiriro akasiyana-siyana muAmerica neCanada. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, mhosora zvakanaka. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.